watange miri hurumende haina kuti inoda kubatsira vashandi vayo vese yati iyo inoda kubatsira security sector chete ndokuchaitwa magarrison stores ende kuri kunzi subsidy yacho iyoyo ichabva padeduction inoitwa kune macivil servants saka there is a difference yekuti hurumende irikuda kubatsira chii vashandi vayo vese ende kana kuri kuti hurumende inoda kubatsira vashandi vayo haishandiri ichiti inoda kudhidhakita mari yako inofanira kunge ichipa vashandi ivavo mari yokuvabatsira
vamuponda munoti ine danho riri kuda kutorwa nehurumende
haiwa hatingi vashokoro pane pavatinonya tudata pane zviri kuitika ii chekutanga zvanzi timu iri voluntary kaiyi unobatsirwa kana uchida kana usingadi haupatisipeti number one number two government iri kuestablisha chinonzi mutual saving fund and government iri kucontributa 100 million yekuti vashandi vehurumende vakwanise kunge vachikwereta mari nemutengo uri nani izvosezva kuti kwanyanya chibhadzo kune hatine chimaloan shark nechibhadzo chiri kuitika munyika medu mari iri kunesa zvekuti unoona pei yemunhu yese iri kupera kumbatira chikwereti nenyaya yemainterest rate ari very high saka mutual saving fund iyi iri kukwanisa kuadressa izvozvo kuti yakafanira yatinoti masociety ekudhara kana maraundi ekudhara aya anenge achiita vanhu zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiita mari pamwe chete iwo kana uzorwa nedambudziko kana uda need yemari iyoyo wokwanisa kukwereta pamari iyoyo saka dzinge practical step inonge ichifanira kunge ichikurudzirwa nevashandi hazvina kunanga masoja kana mapurisa chete sezvito vanhu vashoko
vashoko hazvisi zvinhu zviviri here zvamuri kusanganisa kuti nyaya yemagarrison shop nenyaya yehomwe yemari iyi
kana iri loni ilonika ende lonika inoitwa kumakambani yese makambani anoita masoft loans kuvasevenzi vavo zvasiyana negarrison shop garrison shop yanzi ichaitirwa masoja mari yacho iri 2.5% inobva kumacivil servants ende haina kunzi ivoluntarika tanga takatarisa vamuturinyure vachitaura ende nyaya yatiri kutaura pamusoro payo inyaya yaitaurwa navamuturinyure kana tava nemavariations tichaona mavariations iwayo saka kana iri loni loni is fine yagara inoitwa kumakambani yese kana imini iko kwamuri kuamerica kambani yenyu yestudio 7 inogona kuti yes inokupa soft loan hapana chakashata zvakanaka izvo zvagara zvinobhuniwa asi chatiri kutaura pamusoro pacho ndechekuti icho 2.5% iri kubhadharwa nani yegarrison shop
vamuponda
vadiki vashoko vanga vamisa kuti two things pane magarrison shop ari kutaurwa kakwesha yekande 2.5% saka nyaya ye 2.5% isedisisei pane mutual fund iri kugadzirwa mutual fund yakada kuva nebank but zvainoitwa mutual fund thedifference nebank is that its owned by the members ndokuva kuti its voluntary ukasaparticipate you're not going to be a member of that mutual fund but you are going to lose something because pane mari yacho negovernment iti is 100 million iwe ukacontributa your portion that means you can now access part ye government 100 million yaitwa saka iwewe haumanikizi people should actually
yes vashoko imi muri kushoropodza chii panyaya yekuti kunge kuine zvitoro zvinenge zvichibatsira mauto
aiwa zvirakande miri ngativei nemuono wakanaka kana tichitaura pamusoro pezvitoro zvinobatsira mauto mauto vanganiko they are 65,000 but there are 30 million people that are suffering out there zvinofanwa kuitwa ndezvekuti ikonomi ngaigadzirwe ngatirege kuita mapiecemeal yekuti hanzi ei toda kubata apa toda kubata apa toda kubata apa kwete izvaindi kutaurirei ine understanding yangu ndiyokuti iko kumauto kwagara kune zvinhu zviriko kuna maresheni kune zvese handizvoere ende chandanga chida kunzwa kuna vamuponda ndechekutiko 2.5% iri kubhadharwa nani yemagarrison shop
vamuponda
vanofanwa kuzviziva izvozvo kutiko izvozvo zviri kuitwa nepasi yavo hazvisenzi hazvibatsiri nyika
vamuponda
haitiriyoterwa kunaaiwa 2.5% iri kuenda kumutual fund unoicontributa kana uchida wogoita memba yemutual fund unokwanisa kuzokweretawo mari ikoko hurumende iri kuitwa 100 million
nai vamuponda teraindi kutaurirei kugovernment kuna matrade unions matrade unions basa ravo ndiroro rekuti iko vaende vanodhiskasa izvozvo hazvifaniri kutaurwa naemployer kuti ndakuda kuitira izvi ndakuda kuitira izvi izvi zvekuti mazvake mazvake hapana chinobatsira but because at the end of the day mari inoita panyika yenasa iri kuziva pachiitwa corruption. Ndiyo problem yatinorwisa iyoyo.
Regai tirwa mupondo.
Pane komiti ine public service commission iri kutaurwa ende nyaya iri kuti iri voluntary hausi kumanikidzwa. Ise facility yandino if you want to volunteer and then you can also borrow money at a cheap rate. You don't have any means of a bonus.